kade kuya pane vese vaperewa nezvekuita manye manye bati bati musoro watema kuti temperature yakwira yadzikira fever hanzima flu symptom anege pneumonia hamuoni here kuti papa pasatani machechi ese abarwa tonamatira kupi basi nyowe yowe uri biko kani maiwe nochema kuwekade unoona mumwe munachida kutokurwe mututa
Who's deeper than the Vatican?
Zvinotora Ramase.